Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro chikumi 21, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu vakashaya nechirwere cheCovid-19. Father Ribeiro voradzikwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. Gomarara resikarudzi rouraya varume vakawanda nekunonoka kunovhenekwa risati rakomba. Indiwe mimo ye misoro ina utzeru zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 1672. Vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 41779. Vanhu gumi nevanomwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi masere nevana kana kuti 137,184. Vanhu vari kurwara vave zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevatatu kana kuti 2,923. Bazi rezveutano rinoti nzvimbo dzamboiswa pasi pemitemo yakaoma kudzivirira chirwere ichi dzinoti Kariba, Karoi, Makonde, Chirundu, Magunje, Chinoi nechidamoyo mudunhu reMashonaland and West. Nzvimbo dzinonzi dziri kupararira chirwere zvakanyanyawo dzinogona kuguma dzave nemitemo yakati omei dzinoti Chirundu, Magunje, Mangura nechinoi kuMashonaland West, kuChiredzi, kuMasvingo, kuBulawayo, nenzvimbo dzakaita seNkulumane, eMakandeni, nenzvimbo dziri kumaodzanyemba kweGuta kana kuti Northern Suburbs uye kuMount Darwin kuMashonaland Central. Vanhu zviuru mazana manomwe nezvitatu zvine makumi matanhatu nevashanu kana kuti 703,065 vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano vave zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 435,668. Hurumende inoti ino hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanhu vakabayiwa nhomba yeCovid-19 vanonzi vave kubatwa nechirwere ichi. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vabvuma kuti kune vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 asi vakabatwa nechirwere ichi muchinoi neKaroi. Dr. Masocha vanoti munhu akabayiwa nhomba akabatwa nechirwere cheCovid-19 ukasha hwacho hunenge huri hushoma. Izvi zvatsigirwa nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Nevakabayiwa hautarigi kurega kupfeka masika. Kana vakabayiwa still unoona kubata chirwere, unoona kuti uchikupfeka chingotiedza mitemo yakaitwa pasi WHO.
Vamu jiri vano chivano, vano fanyo wakura amba vashibai wano mbaye kuzivirila chirwele cha COVID-19 kuitira kuzikisa mukana we kubatwa nechirwere ichi uye kuti vakabatwa nacho vakwanise kurapwa zviri nyore. Vamujiri vanokurudzira vanhu kuti vatevedzere zvinodikanwa pakudzivirirwa kwechirwere ichi kwete kushaya hanya sezvo chirwere ichi chiri kuuraya.
Iwe jena kana wakabayiwa kana wakatobayiwa unoramba uchichengetedza zvakaitwa nezvabrechiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubayiwa nhomba hazvireve kuti munhu haazobatwa nechirwere, asi kuti akabatwa nacho ukasha hwechirwere hunenge huri hushoma.
Basa renhomba nderekuti vanhu vasaite severe disease. Kurwati kana wabatwa nechirwere chaCovid hauzonyanyi kurwara zvokuti uende kuchipatara kana kuzoenda kuICU. Saka ndochokutanga ichocho, vanhu vakabayiwa nhomba vanogona kubatwa neCovid-19 asi havafaniri kurwara chaizvo chaizvo. Chechipiri ndechekuti zvaiyo nhomba yedu yeSinopharm yasataudzwa kunzi izvo efficacy yayo yakamira sei. Kune dzimwe nyika dzakatestawo kana tichitorawo manewspaper reports ekunana UAE vaitaura nezvema79%. Kurwati pane vamwe vanhu vanogona kusvika 21% vasinganasa kutora nhomba iyi zvakanaka, isinganasa kushanda muviri mavo. Saka ivavo zvakare ndevamwe vari at risk.
Dunhu reHurungwe rinosanganisira Karoyi nderimwe rematunhu madiki akavharwa senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19. Mamwe matunhu akavharwa anosanganisira Makonde, Chirundu neKaribha. Pavanhu zana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 151 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro, makumi mana nevasere kana kuti 48 ndeve mudunhu reMashonaland West, vanove vakawanda kudarika mamwe matunhu ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira varayiridzi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neZimbabwe National Union of School Heads ari kukurudzira hurumende kuti iendese mberi kuvhurwa kwezvikoro kusvika panopera chando senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 muzvikoro. Masangano aya anoti nekuda kwokukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCovid-19, zvakakosha kutora matanho anochengetedza vana pamwe nevarayiridzi. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Sangano renhau reThe News Hawks rinoti sangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads riri kukurudzira kuti zvikoro zvizovhurwa munguva yekudziya zvakaita sepakati panyamavhuvhu. Ukuwo mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takwafira Joe vanoti zvikoro hazvifanirwe kuvhurwa nguva ino yechando sezvo muzvikoro musina zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana. Nyanzvi mune zveutano dzinoti nekuda kwekuti munguva yekutonhora vanhu vanogara munzvimbo dzinodziya vakaungana, utachiwana hunogona kupararira nekukasika. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richatanga ranzwa zvichabuda mumusangano wemakurukota wesvondo rino kuti rizoziva matanho ekutora. Mukutarisa nezvenyaya iyi, ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Takataura sesangano ravarayiridzi reProgressive Teachers Union kubva last week kuti zvichitevera kukwira nekutambanuka serunyemba kweCovid-19 zvine njodzi kuvhura zvikoro vhiki rinouya. Saka isu tinowirirana namashoko ari kutaurwa navamwe vedu kuti dai zvikoro zvamborega kuvhura kusvika kwaakudzivirira kuda zvingava nani.
Hurumende inoti yakagadzirira kudzivirira kupararira kweCovid-19 muzvikoro. Zvii zvamunopokana nazvo imi mamiriro akaita zvinhu muzvikoro?
Chikurukuru ndechekuti muzvikoro macho hamuna yatinoti COVID abatement equipment, masanitizers, mamasi, mathermometer, matesting kits, nokuti chikuru chakachifana kuitirwa zvikoro zvisati zvavhura kutesta wara ini pamwe chete na wana wechikoro kuti tione kuti vangade vakabatwa nedenda ndiri wapi vasina ndiri wapi uyezve kuona kuti mari yakaloketwa kuti itenge zvikwanisiro izvi yasvika kuzvikoro but hatinoziva ndiyo kuti hurumende haina capacity yekuti zviitike saka pasina capacity kudaro chiri nani kuona kuti zvikoro hazvina kuvhurwa towana danho ratingabatsira naro vana vechikoro vari kudzimba
matanho apa hamungatora vazhou kubatsira vana vechikoro iva vari kudzimba
varayirisi vakazvipira kubatsira vana vechikoro zvichiburikidza nekuita maclass and subject WhatsApp groups chinodiwa chete zvinhu zviviri kuti hurumende ikwanise kupa mari varayiridzi yemabhanduru uyezve kuti titsvakirewo vana vanobva kubva kumhuri dzisina kubudirira hatingati malearning gadgets masmartphones kuti vakwanise kubatsirika vamwe vana tinoziva kuti mufamily mungava mune foni edha yababa yamai yamukoma yaasisi saka vanokwanisa kubatsirika asi kune mamwe mafamilies hazvitorina kana foni imwe chete saka zvingava nani kuti vana vadzidze vari kumba timboregera kuvhura zvikoro
vanga vari mutungamiri weptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 mukuru weRoman Catholic Church baba Emmanuel Francis Ribeiro avakashaya nemusi wechina varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre vakava mufundisi wekutanga kuradzikwa panzvimbo iyi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Mumashoko avo pakuradzikwa kwaFather Ribeiro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatenda mhuri yekwaRibeiro nesvondo yeRoman Catholic Church vachiti kunyange hazvo vaine machengetero avanoita nhengo dzavo dzinenge dzafa vatambira chikumbiro chehurumende chekuti Father Ribeiro vavigwe paNational Heroes Acre nekuda kwemabasa makuru avakaita kubatsira vanhu veZimbabwe musvondo hondo mumajeri nedzimwe nzvimbo
Father Ribeiro is the first ever cleric to be interred here.
Father Ribeiro ndiwo mufundisi wekutanga kuvigwa panzvimbo ino yeHeroes Acre uye zvinokodzera kuti vapiwe remekedzo wakadai hapana kana akapikisa kuti vapiwe remekedzo uyu
way was befitting and unanimous
vamunangagwa vati ivo pachavo vanotenda baba Ribeiro nekuvabatsira kuti vasaurayiwe mushure mekutongerwa rufu panguva yehondo kuma60s vati mushakabvu munhu aive nezvipo zvakawanda uye vakazvishandisa nemazvo mumabasa avo ekunyora mabhuku nenziyo dzesvondo idzo vatiwo dzakabatsira vanhu zvakanyanya vamunangagwa vati baba Ribeiro munhu wange asingadi mutongo worufu uye vakarwisa zvakasimba kuti chirango chakadai chibviswe vatiwo baba Ribeiro vafa vari mushishi rekunyora nhoroondo yenyika ino
vasati vashaya nemusi wechitatu vakataura mutevedzi wangu aenda kunovaona kuSt Andrews kuti pane muzukuru wangu ane laptop mwendamunoatora nokuti iye haangazi kuti ane basa
vamunangagwa vatiwo baba Ribeiro vaive mukomiti yakagadzira mureza weZimbabwe uye ndivo vaivisa chigaro wekomiti yakanyora rwiyo rwenyika kana kuti National Anthem uye vati izvi zvicharangarirwa nekusingaperi nevana veZimbabwe vaenderera mberi vachiti baba Ribeiro vakabatanawo nevamwe vedzisvondo kushora zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe uyewo vakatsigira chirongwa chekutora minda vakanyora zvakawanda pamusoro pacho vachitaurawo paHeroes Acre nhasi vika general musvondo yeRoman Catholic mudunhu reHarare baba Kenneth Mukuti vati muchakabvu raive gamba uye munhu akazvipira mukubatsira vanhu pamweya nepanyama
vakagona kuurirana upfumi hwavo rusivo hwavo chechi haina kuti mata dukamizana nevanhu avo chechi akaofanaiweiwawo to be the light of the world
mumwe mugari wemuHarare vaMats Lesotho vati vanofara neruremekedzo rwapiwa baba Ribeiro kunyange hazvo vaida kuti vavigwe kunovigwa mafata eRoma kuchishawa chaSymmetry.
Sematanirike zvakare tine chichemo tinonyunyuta kuti ingadaiwo Father vedu vavigwawo kwedu kwatinovigawo vanhu vedu, asi zvisinei tinopawo kutenda nezvaitwa nevakuru.
Baba Ribeiro vakashaya kuchipatara cheSt Anne's vave nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Vakazvarwa kuchivhu muna1935 vakaenda kukutama Mission Gokomere neGweru Teachers College. Vakaita zvidzidzo zvetheology pachishawasha Mission ndokuzoenda kunoita zvidzidzo zvemasters degree paBloomington College of Music kuUnited States. Vakagadzwa kuifata musi wa13 December 1964. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day, apo United Nations iri kuchema-chema nekuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachienda muupoteri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupoteri vaNorman Pinduka vaudza Studio 7 kuti Africa Union, SADC nemamwe masangano vanofanira kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAfrica kuti vakawanda vasagume vave muupoteri.
African Union ngavazame ipo vanokwanisa napo kuti vanyarara panyaya yakaoma kudai, manumbers aya acharamba achiwedzera.
Muzvinafundo Donald Chimanikire vati inoinguva yakaoma kune vanoda kuenda muupoteri nekuti zvinonetsa nekuda kwekuparera kuri kuita chirwere cheCOVID-19.
Izvi zvino zvaakunetsa kuti munhu unzi waRefugee, because kwese kwaiendwa nevanhu vari kutiza hakuchaita futi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaLibert Mapranga vati vanhu vari kutiza urombo munyika vanofanirawo kutorwa sevapoteri, vakati nyaya dzezveupfumi dzinoda kugadziriswa.
Tisi kunyatsokufara chaizvo nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu chiwadikana uchinge uchirarama kunze kwenyika. Situation iri kuZimbabwe ndiyo yatifosa kuti tirambe tichiita zveupoteri.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzeupfumi dzinoda kugadziriswa.
Zvakakosha kuti hurumende ipfuurire mberi nekuisa mareforms anoita kuti upfumi hwenyika hugadzikane, ikonomi ikwanise kucreata mabasa.
Kunyange zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupotera kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa, Zimbabwe iri kuchengetawo zvizvarwa zvedzimwe nyika kutongogara refugee camp kuChipinge. Vachitaura neStudio 7 nezvezuva revapoteri, munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vatiwo Zimbabwe ine vapoteri vari munyika vanosvika zviuru gumi nezvishanu. VaMasanga vati havo zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunotsvaga mafuro manyoro azvibatwe sevapoteri, asi vatiwo hurumende yakaisa mutemo wekubatsira vanoshanda kunze ava, kana kuti Labour Migration Policy. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiriri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vanocherechedza zuva iri vachiti vakazvipira kubatsira vapoteri nechikafu uye kuita hurukuro dzekupedza hondo pasi rose. Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti pasi pose vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemaviri nechidimbu vairarama muupoteri pakapera gore ra2020 nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. UNHCR inotiwo vakawanda vevapoteri ava vari kubva kunyika shanu dzinoti Syrian Arab Republic, Venezuela, Afghanistan, South Sudan neMyanmar. UNHCR inotiwo nyika yeTurkey ndiyo iri kuchengeta vapoteri vakawanda ichiteverwa neColombia. Mukuru weUNHCR amai Gillian Triggs vaudza Studio 7 kuti pane vari muupoteri ava pane zviuru makumi mana nevasere kubva muzana, kana kuti 48% ndevechidiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sanganorena ure AP rinotiraimbwa mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaHamid Karzai vanoti America yakauya munyika mavo ichida kurwisa vanopfurikidza mwero uye kuunza kugadzikana asi muchire memakore makumi maviri yakundikana kuita zvose. Muri kurone AP kwasara mazuva mashoma kuti America nemauto egungano reNATO vabude munyika iyi. Vakazai vanoti vanopfurikidza mwero vasanyanya kuwanda asi vari kutsigira kubuda kwemauto ekune dzimwe nyika sezvo vachiti zviri kuvanhu vemuAfghanistan kuti vagadzire nyika yavo. Nhumwa yeAmerica kuNorth Korea vaSung Kim vanoti vakagadzirira kuita musangano nehurumende yenyika iyi chero nguva. Kubva vaJoe Biden zvavatora mhiko yekutungamira America hapana nhaurirano dzati dzaitwa pakati penyika mbiri idzi. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un svondo rapera vakati nyika yavo iri kugadzirira zvose kunetsana kana nhaurirano neAmerica. Sanga rinoona nezvemagomarara reCancer Association of Zimbabwe rinoti varume vakawanda vari kufa negomarara resikarudzi kana kuti prostate cancer sezvo vachizoenda kunovhenekwa chirwere ichi chatokomba. Mwedzi wachikumi ndiwo unodzidziswa vanhu nezvedenda iri nekukosha kwekukurumidza kurapwa sezvo richirapika kana rakawanika nechimbi chimbi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yakwanisa kubata vabhaki padzarondora vanogara kuHatfield avo vati vakarapa gomarara repasikarudzi rikapera vachiti vave kutodzidzisa vamwe nezvedenda iri.
Mukangoona kutiwo magariro avo akuchinje kurumidza kuvaenkareja kuti vaende kuta kandava vakazhinji havado kuita inokuratidza kuti vanoteta mandiye kana kurwara andsoforth mokurumidza kutomanikidza chacho vaende kuhosipita.
Vapadzarondora vaendera mberi vachiti
kurapwa kwainoitwa prostate uku vanopinza nezvavanocheka nazvo nekunobuda kwetuku voende pakaburika yakaya vakacheka cheka kokudzwa vadare izvozvo izvozvo kusai nonzi kapata iye unongobva wakana kapirisika mwe chete chete kakunzi ndo kaunena kukumba wakarubwa mwa ipapo wazichenda kumba ya wuna kasata yako yeye ushwini wa mvore ya kati wande kutatu siku ropa renga ripo after about 7 days and so forth ropa rea renga chipera chipera rapera kudaro watu kwana kapilisa kwa tuwe kwa kato kwana watu enoma wapaka na problem zoha.
Wa Benjamin Majindu wanogara kubudiriro vati vakayambirwa nezve chirwere ichi zvokuti vanogara vachienda kunoongororwa gomarara iri nokuti vakaona hama neshamwari dzakawanda dzichifa nekusada kunopota dzichivhenekwa.
Chirwere chinoti kana chakubata vakawanda havazokwanisi kuitwa operation nokuti operation yacho inodhura. Vamwe vanongozongopedzera vararama upenyu hwavo hwose nekuiswa katheta. Kana ukaona wasangana nechidambudziko rakadai ngatikurumidzei kuenda kunana chiremba tinoongororwa prostate cancer.
Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana siyana musangano reCancer Association of Zimbabwe Love More Makurirofa vati gomarara resikarudzi ndiro riri kuuraya varume vakawandisa kudarika mamwe ose.
Dambudziko regomarara reprostate idambudziko rakakura kwazvo munyika yeZimbabwe. Iye gomarara reprostate kenza iyi ndogomarara hombe kuvarume, ndokenza inonyanya kuuraya varume munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru weCancer Registry iri pachipatara chepari renyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaeri chokunonga vatsinirawo vachiti zvirwere zvegomarara zviri kuwanda chaizvo munyika zvokuti vamwe vanozoguma vazoitwa maoperation ekubvisa nyama dzinenge dzavhiringwa nedenda iri.
Dambudziko guru ratinaro kuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapastage yepamusoro.
Vachokunonga vanoti vanhu zviuru zvinomwe 7000 vanobatwa nezvirwere zvegomarara pagore uye magomarara ari kunyanya kubata vanhu anosanganisira epasikarudzi, repazamu, remudumbu nemamwe. Mutevedzeri mukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Justice Mudavani vaudza Studio 7 kuti hurumende ine urongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana. siyana. Ichi zizi saberu shinji maerano. Neze shirwere shusinga tapuzanwe. Shinenge sugar. Neze magomarara. Asilate avu chirongwa ichi chakambu miswa. Nekuda kwe mitemo ya katarwa ne bazi rezo utano. Iyo isinga vumizi kuungana. Kwevano ninyi aede ndare COVID-19. Daka mirira Studio 7 Muharare. Ndini kiri mzamiri.
Munhau dzemitambo. Sangano reSports and Recreation Commission rinoti richiri kuzoya chikumbiro cheZifa chekuti mitambo yenhabvu iyo yakambomiswa ienderere mberi zvinozopawo kuti chikwata chemaWarriors chikwanise kutanga gadziriro yekuenda kumakundano eCOSAFA Cup kuSouth Africa mwedzi unouya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chemaWarriors chikatadza kuenda kunokwikwidza makundano eCOSAFA Cup aya. Kani nkarike kutanga kubira mna 1997 apo makundano aya akavambwa. Vanoona nezve kushambadzira mabasa muSports and Recreation Commission muzare eleta sanangura. Vanoti vachiri kubhowa nyaya yeZifa iyi vachiwedzera iwo kuti vachazivisa sangano renhabvu iri nezve mamiriro erwendo rwavo. Asi muzare sanangura havana kupa nguva yekuti zvichaitwa rini. Kunyange hazvo mazuva ari kufamba ekuti varairidzi vaunganidze chikwata chavo nekutanga gadziriro. Mutauriri wevanotungamira nhabvu munyika veZifa vaxolisani gwesera vati ivo havasati vawana mvumo yekutendera chikwata ichi kuenda kumakundano aya ayo ari kuitwa kuSouth Africa kutanga musi wa 7 chikunguru. Mitemo yenyika inoti chikwata chese chinobuda kunokwikwidza kunze kwenyika chinofarira kutanga chapiwa mvumo nehurumende. Pamusoro pemvumo yekutenderwa kuenda kuSouth Africa, maWarriors anofanira zvekare kupiwa mvumo yekupinda mukamba kuita gadziriro zvichitevera kumiswa kwakaitwa mitambo ine kusangana kwakanyanya nehurumende musi wa 14 chikumi. Kutadza kuenda kumakundano aya kunokanganisa maWarriors zvikuru sezvo murairidzi wechikwata ichi Zdravko Logarusic aruda kushandisa makundano aya kugadzirira mitambo yeWorld Cup iri kutevera. Asi manager wavo vaWellington Bandare vane chivimbo chekuti maWarriors achaenda kumakundano aya vachiti ivo kushaya gadziriro yakakwana hakuvakanganise kukunda.
Zvina zvazvinotikanganisa nekuti zvirongwa zvatakatotarisa tutarisa kuwina, hapana chimwe chatirikutarisira.
maWarriors ari mugungano rimwe chete neMozambique, Namibia nevaenzi veSenegal avo vakakokwa makundano esangano rekuchamhembe kweAfrica aya. Zimbabwe ndiyo ine mikombe yeCOSAFA yakawandisa mushure mekutora mishanu ichiteverwa neZambia iyo yakatora mikombe mina. Mutsigiri weMaWarriors vaJona Bona vanoti kunyange hazvo nhabvu yakamiswa munyika, maWarriors anonoita zvishamiso kuCOSAFA.
Ndinobvisa kuti our Warriors they are going to surprise people and anyatipa mazaza anotigutsa.
Mikombe mina yeZimbabwe yakatorwa nemurairidzi mumwe chete Sunday Chidzambwa uyo aimbonzi Sunday Marimo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM Manheru tiri kutarisa nezvekupararira zvakanyanya kwoita denda reCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvombo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19. Father Ribeiro voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Gomarara resika rudzi rouraya varume vakawanda nekunonoka kunovhenekwa risati rakomba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.